Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri muvhuro chikumi 2022. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gamba renyika, retired Major General Sidney Bebe voradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishora kupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali, asi vachipomera vanopikisa mhosva yekunyepa kuti munyika mune mhirizhonga. Vanopikisa vanoti vaMnangagwa ndivo vari kuregedza nhengo dzavo dzichiitwa kafira mberi nevatsigiri vavo. Vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara votanga kuramwa mabasa vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gamba renyika, retired Major General Sidney Bebe voradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishora kupondwa kwamuzvare Mo Blessing Ali, asi vachipomera vanopikisa mhosva yekunyepera kuti munyika mune mhirizhonga. Vanopikisa vanoti vaMnangagwa ndivo vari kuregedza nhengo dzavo dzichiitwa kafira mberi nevatsigiri vavo. Godwin Mangondla anoti panyaya inotevera.
vaMnangagwa vati vari kushushikana nemamwe mapato vanopikisa vasina kudoma. Havati ari kutaura manyepo pamwe nekukurudzira mhirizhonga neruvengo munyika, uye vati hurumende yavo haisi kuzoregerera izvi zvichienderera mberi. Vati Zimbabwe inyika ine runyararo rwakaunzwa nemagamba akaita savaBebe, uye vese vari kukonzera mhirizhonga vacharangwa nemutemo. Vachitaura nezvakaitika kunyatsime svondo rapfuura, apo dzimba nemidziyo yedzimwe nhengo dzebato ravo dzakapiswa nekuparadzwa zvichitevera kupondwa kwenhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change muzvare Ali. Vashora zvavanoti zvakaitwa nevanopikisa, asi havana kutaura havo nezvemhirizhonga iri kunzi yakakonzerwa nevatsigiri vavo vakadzinga pamba mhuri yamuzvare Ali, uye vanopikisa vaivachema. vaMnangagwa vati mhirizhonga iyi haifaniri kuitika zvekare. Vati vanoziva kuti izvi zvinogaroitwa nemapato anopikisa nechinangwa chekusvibisa nyika pamusoro pemisangano yakakosha.
This time around, the destabilizing and violent theatrics by opposition elements are being done ahead of the CHOGM, the Commonwealth meeting in Rwanda. Shame on you.
Izvi zviri kuitirwa kusvibisa nyika pamberi pemusangano weCommonwealth uri kuitwa kuRwanda.
Vatiwo havasi kuzorega chimiro chenyika chichisvibiswa neupenyu hwevanhu huchipinzwa munjodzi nevanhu vanopiwa mari yakasviba kuparadza nyika yavo.
Rambai kushandiswa kuti muite violence.
vaMnangagwa vati sezvo nyika yatarisana nesarudzo dza2023, kukwikwidzana kwemapato hakufaniri kukonzera mhirizhonga vachiti vanhu vese munyika vanofanira kuremekedza magamba akarwira nyika ino kuti ive nerunyararo. vaMnangagwa vavimbisa mufi kuti ivo nemamwe magamba asara vacharamba vachishanda kuti nyika ive nerunyararo uye kuti vanhu vabatane. vaBebe avo vange vave nemakore 61 vasiya mudzimai nevana vatatu. Mutungamiri wenyika ashorawo nyaya iri kutenderera pamadande mutande yekuti hurumende yerusarura munguva yeRhodesia yaIan Smith yaive nani pana ivo vaMnangagwa nemhuri yavo. Vamunanga gwavati izvi zviri kutaurwa nevechidiki vasingazive kuipa kwainge kwakaita zvinhu munguva yeRhodesia. Vakafanira kubata chinzvimbo chemutevedzeri wemutauri webato reCitizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vaudza Studio 7 kuti bato ravo riri kushanda murunyararo kuti riunze shanduko munyika, vachiti bato ravamunangagwa ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika.
Isu tataura kuti hatipindi mumhirizhonga wealeted ourselves kuti munyika munofanira kuita runyararo, because tiri maambassadors erunyararo, tiri maambassadors of peace. Isu tinoita forge ahead nestruggle yedu kuti munyika muite shanduko, muite shanduko inokuita nzizi zvemazimbabweans. Madokta anga ari kumdemonstration nhasi, Mnangagwa unofanira achitaura program yekuti vachaita sei kuti vagadzire nyaya yemadhokotera ari pastrike anga achidemonstrata pari nhasi, nenyaya yekuti masalaries mari yemuzimbabwe haichatengi. Ndo nyaya dzari kufanira zichitaurwa nehurumende kuti togadzira sei kuti tipe vanhu mari inotenga. Ndo program yedu seti.
Varambawo kuti bato ravo riri kusvibisa chimiro chenyika vachiti
nyika haisvibisi nezvatinotaura, nyika inosvibisa nemaitiro ehurumende, ende maitiro ehurumende anozikanwa ndeekuabdakta nekutwesa vanhu.
Mukuru wesangano remubatanidzwa wemasangano anorwira kodzero dzevanhu munyika reZimbabwe Human Rights NGO Forum, Dr Musa Kika, vashora mhirizhonga yakaitika kunyatsime svondo rapfuura vakati wokukandirana makobvu nematete pakati peZANU PF neCCC hakuna zvakunobatsira pakupedza mhirizhonga iyi. Mapurisa akasunga nhengo dzeCCC vaJob Scala vanomirira Zengeza West navaGodfrey Stole vanomirira Chitungwiza North mudare reparamende vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Dare rati richapa mutongo waro wekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete musi wechitatu. Ari kupomerwa mhosva yekuponda muzvare Ali vaPius Jamba akamiswa pamberi pedare nemugovera akanzi adzoke kudare musi wa1 mwedzi unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Chiremba, vakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara votanga kuramwa mabasa vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa. Nunurai Jena anoti panyaya iyi.
Vanachiremba, vakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara munyika yose vatanga kuramwa mabasa nhasi vachinyunyuta nemari dzavari kutambiriswa, uye vachiti Health Services Board yange yava nemwedzi inodarika gore ichiramba kuita hurukuro navo. Asi mushure mekunge vashandi vazivisa kuti vave kukanda mapadza pasi, HSB yabva yavadaidza kumusangano nhasi. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vaudza Studio 7 kuti vapinda mumusangano uyu vakapa hurumende zvichemo zvavo.
Hapana tabuda mumusangano wataita nhasi neHSS Board. Chatingati chabuda inyaya yekuti vazokwanisa kutibedza after 14 months.
Asi musangano uyu unoreva here kuti vashandi vave kudzokera kumabasa? Tabvunza vadongo.
Aiwa, kuenda kubasa kana kusanda kubasa haisi decision yedu izvozvo. Idecision inobva kuvanhu. Saka takutaura nevanhu tichivaudza zvabuda mumusangano wataita.
Hatina kukwanisa kubata sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulinus Skosana kuti tinzwe udivi ravo, uye havasati vapindura mibvunzo watakavatumira svondo rapera. Vamwe vakoti, vanachiremba nevashandi vemuzvipatara vaungana pachipatara chiparirenyatwa nhasi ndokutanga kuratidzira. Kuzvipatara zvikuru zvakaita separirenyatwa neSalim Mugabe muHarare, varwere vanga vachidzoserwa kumba nekuramwa mabasa kuri kuitika uku. Kumupilo kunonzi hako vashoma ndivo varamwa mabasa, asi vachiti vachakurudzira vasina kutambira kurudziro iyi kuti vatange kuita izvi. Pachipatara chikuru chemumashonaland West, varwere vakawanda vadzoserwa kumba vasina kurapwa. Mumwe adzoserwa kumba nhasi ndeamai Christina Neuso, avo vanga vauya nemwana wavo anga achirwara.
Tambondidzokerai kumba, tiri kuda zvezviri emergency. Pari pakuonawo pedu zvavo, mari zvavo vanofanira kupiwa, asi Isu wanenga chuomeseo, nipa mwana nenga chinzo ukuruwata.
Mume murwera anoda kuzivikanwa samuzvari Fatima avo vanga vasingagone kufamba nekurwara nemudumbu vanoti vatadza kurapwa zvitsinziwo vana mukoti havasi pabasa.
Ndinomborapiwa pandasvikawo ndinoda kurapiwa ndopandanzienda iwoari upi chaiko ndonditereke ndasvikawo ikoko ndopandanzi ndiye kunokanzi kuzodii ndoda kurapiwa hapana angachimbondera chezvi pandagokeya ndikati kwamati ndiende hapana rimbondera.
Fatima vanoti vave kudzokera kuchipatara chekukaroi uko kwavakabva mushure mekurwarisa. Munyori weZimbabwe Nurses Association kana kuti Zina mudunhu reMashonaland West amai Mumuri Mapepa vanoti vakoti havasi kuzoenda kumabasa nekuti havana mari kana yekufambisa yacho.
Saka uchazvizvakuti kuti ngatiendei kumba tigonogara kumba haisinei kuti tiri kusiraika kana kuti hatichikuda basa. Pariye kuti hatina zvikwanisiro even mari yebhazi kana zvakasaisiriti transport allowance amsure its 2 points kana kuti 3 points kuikonvecha mari iyoyo maybe inokwanisa kutumisira kubasa 1 day or 2 days.
Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakazivisa kuti vashandi vaizowedzerwa mari zvakapetwa kaviri kana kuti 100% asi vashandi vanoti hazvibatsire nekuti mari yemunyika yavari kutambiriswa iri kuramba ichishaya simba. Asi vaNcube vakaudzawo dare reparamende yesvondo rapera kuti havasi kuzopa vashandi mari nemadhora ekuamerica sezvavari kuda. Mune imwewo nyaya, vadzidzisi avo vanga vavimbisawo kutanga kuramwa mabasa nhasi vanoti urongwa uhwu hauna kunyatsobudirira. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ vatakavashira zvou vanoti urongwa hwekuratidzira hauna kubudirira sezvavanga vachitarisira nekuda kwekusabatana kwemasangano aya.
Response muzvikoro ndingati madirati vange hazvina kunyatsobuda zvakanaka.
Gurukota rezvavashandi vaPaul Mavhima vakaudza Studio 7 kuti vakagadzirira kuita hurukuro nevarayiridzi nevamwe vashandi nezvenyaya yemari dzavanotambiriswa vachitenda kuti zvinhu zvaoma nekudhura kwezvinhu. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika nhasi kucherechedza zuva revapoteri kana kuti World Refugee Day. United Nations yakatara kuti musi wa2010 zuva iri richerechedzwe pasi rose. Zimbabwe ine zvizvarwa zvakawanda zviri muupoteri uye iyo iri kuchengetawo vamwe vapoteri kubva kune dzimwe nyika kutongogara refugee camp kumanikaland. Bazi reUnited Nations rinoona nezvevapoteri rabatana nebazi rezvemagariro evanhu kuita mhemberero idzinhasi. Gurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vati hurumende yakazvipira kuchengetedza kodzero dzevapoteri. Mumiririri webazi revapoteri muUnited Nations vaObodiale Berry vati ibasa remunhu wose kuona kuti kodzero dzevapoteri dzaremekedzwa. Vapoteri vari patongogara vanoti vari kunetseka nekushaya magwaro ekufambisa. Tichiri panyaya iyoyi, zvizvarwa zveZimbabwe zvakasara muupoteri pamuzinda weDukwi Refugee Camp muBotswana mushure mekunge vamwe vavo vamanikidzwa kudzokera kumusha, nhasi zvabatana nezvimwe zvizvarwa kubva kunyika 11 mukucherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kwanga kusingadana anonzwa nhasi pamuzinda weDukwi Refugee Camp yori makiromita 100 kumaodza nyemba akadziwa kumadokero eguta reFrancistown muBotswana. Apo vapoteri vanobva kunyika 17 vakachengetwa pamuzinda uyu vacherechedza zuva revapoteri reWorld Refugee Day. Vapoteri ava vacherechedza zuva iri kupurikidza nekutamba mimhanzi, kudetemba nekuimba nziya dzinotsanangura matambudziko anosangana nevapoteri mukutsvaga upoteri. Amai Patience Takauna, mumwe wevapoteri vapindira mabiko aya, vanoti vakasara pamuzinda weDukwi Refugee Camp mushure mekunge sangano rinorwira kodzero dzevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commissioner for Refugees kana kuti UNHCR pamwe chete nehurumende yeBotswana vaona kuti upenyu hwavo vanga uri munjodzi kana vakadzoserwa kumusha.
Kunyika kwedu uku handizivi kuti ndandakaguma kurara hope rini, but kubva zvandapinda muno muBotswana ndonzwa kuti ndakarara peaceful, kwete zvokurara ziso hwana rakavhurika rimwe rakavharika. Kutaura chokwadi chaiko chaiko pa security wise hai, hatina kana dambudziko, hatikombleni, tozvati takachengetedzwa.
Amai, takaona vanovasa chigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevapoteri pamuzinda uyu vakumbira hurumende yeBotswana kuti isadzosere vapoteri kunyika dzavo asi kuvapa ugari wenyika iyi.
Saka zvinhu zvinozonovaomera kuti pavanonopinda munyika yechizvarwa chavo vabereki vavo vagone kukopa nematraditions and cultures emunyika ipi nemunyika iyo. Asi temuno muBotswana vajaira muno muBotswana. Saka chikumbiro chatinongoisawo zvedu kuti kuvakuru venyika ino kana zvichigoneka vana vedu vagone kuconsidwawo sematswana vagogara munyika yavanoziva mitauro nemacultures and traditions.
Vakurudzira hurumende dzemuAfrica kuti dzisiyane netsika yekumbunyikidza kodzero dzevanhu.
Taizoshuwirawo kuti kunyika dzatinobva noti kwangu chete kuZimbabwe kune, but kunyika isu African continent dai vatungamiriri vedu vazivawo kuti vane zvizvarwa zvavo zviri kunze uko zviri kuchengetedza dzimwe nyika. Dai zvaigona kuti vanhu vagone kushandura maitiro avo nemabatiro avanoita zvizvarwa zvekunyika dzavo, tamboshayiwawo chinhu chinonzi refugee. Vanhu vagona kuti vati vagare munyika dzavo vachisimudzira nekuvaka upfumi hwemunyika dzavo.
Gurukota rezvemutemo muBotswana vaRonald Machana Shamukuni vaudza vapoteri ava kuti vanzwa chichemo chaamai takaona ndokuvimbisa kuti vachaisa misoro pamwe chete nevamwe vakuru mukuona kuti vapoteri vangabatsirwa sei panyaya yekupiwa ugari hwenyika iyi.
I took note of the issues that you raised as chairperson of the committee.
Amai takaona ndanzwa nyaya yamataura muri sachigaro wekomiti inoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri. Ndinoda kutsidza kuti hurumende yeBotswana ichazeya zvakadzama kuti nyaya yekupa vapoteri vapiwe ugari hwenyika ino ingabudirire sei.
Muumiriri weUNHCR kuchamhembe kuAfrica Mai Pripalo vati sangano ravo rakazvipira kushanda nehurumende yeBotswana mukutsvaka nzira dzekupa vapoteri ugari hwakanaka.
UNHCR and the rest of the UN family in Botswana stand ready.
UNHCR muBotswana nemamwe mapoka ese ari pasi pegungano renyika pasi rose reUnited Nations rakazvimisira kushanda nehurumende yeBotswana mukuedza nepose pavanogona kubatsirana nevapoteri kuti vave vanhu vakazvimiririra.
Mumakore matatu apfuura UNHCR nehurumende yeBotswana vadzosera vapoteri vanodarika churu chimwe chete nemazana mashanu vange vari munyika iyi kunyika dzavo. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvakapotera kuSouth Africa, uko mukuru weZimbabwe Ethics Forum vaGabriel Shumba vati zviri kunetsa kuwana magwaro ekugara munyika iyi. Gore rino dingindira rezuva iri rakanangana nekuremekedza kodzero dzokusvaga upoteri. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zino revaive mutungamiri wehurumende yeCongo vakapondwa vaPatrice Lumumba riri kutarisirwa nhasi kupiwa kumhuri yavo. Zino iri rakabviswa pavakaurayiwa nepfuti ndokukandwa mumuchetura kuti mutumbi wavo ubve wanyangadika zvachose. Mapurisa ekuBelgium Gerard Sweet nemukoma wake ndivo vakauraya Lumumba, Sweet achibva achengeta zino rake rainge rakashongedzwa negoridhe iro akazotenda kupa mhuri yake. Lumumba anova mutungamiri wehurumende wekutanga yeCongo muna 1960. Aidiwa zvakanyanya nevanhu venyika iyi asi ainge ari makara asionani nenyika dzekumavirira neAmerica. Congo yainge yakapambwa neBelgium. Pakutora mhiko muna 1960, Lumumba akashora zvikuru Belgium nekuponda vanhu venyika. Yekuuya kumbunyikidzwa kwakaitwa izvo zvisina kufadza mambo wekuBelgium King Baudin avo vaivepo pamhemberero idzi. Lumumba akatungamira nyika kwemwedzi isingasvike gore hurumende yake isati yapidigurwa naColonel Joseph Mobutu. vatungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti vari kutarisira kuti vacharwiswa zvakasimba neRussia. Gungano reEuropean Union rikangovhota svondo rino kuti nyika yavo ipiwe chiremera chekuva nyika inogona kuva nhengo yegungano iri. VaZelensky varikataura mashoko aya nezuro manheru munyika yavo. VaZelensky vanoti kurwisana kunotyisa kuri kuenderera mberi mudunhu reDonbas. Russia inoti yatora guta reMeroklin uye mauto eUkraine akanda zvombo pasi. Vanhu vakawanda vane usope vanoti upenyu huchatonyanya kuvaomera zvichitevera kuwedzerwa kwemari dzezvipatara uye kuoma kwoita upenyu sezvo vamwe vavo vachirarama netsiye nyoro kubva kune vanobatsira. Mari dzezvipatara dzakawedzerwa nemari inodarika zvikamu chiuru chimwe chete nemazana manomwe nemakumi mana nemasere kubva muzana kana kuti 1748%. Vane usope vagarova vaine dambudziko rekusarurwa muupenyu zvikuru pamabasa zvinopa kuti kunyangwe vaine magwaro akakwana vagume vopema. Ropafadzo Mapimitse anoti panyaya inotevera.
Mukuru wesangano revane husope reAlbinism Initiative muzvare Gamuchirai Uzande vanoti mamiriro eupfumi hwenyika asiya nengo dzavo dziri panguva yakaoma sezvo dzichida mafuta ekuzora nguva dzose kana kuti sunscreen lotion kuti dzisaite zvirwere zvegomarara nekuda kwezuva kana kukanganisika ganda.
Sevanhu vane albinism tiri kuona kuti masocial economic rights edu ari kuvioletwa zuva nezuva. Tikada kutarisa nenhau yeekonomi yedu, vazhinji havasi mumabasa uye vashoma vanotokwanisa kutoafoda sunscreen lotion yacho iyo iri kudhura. Gaba 1 resunscreen lotion riri kuita hero $20.
Muzvare Uzande vanoti vanorarama nehusope vanoshanda mumunda mazuva ose vanofanirwa kushandisa magaba matatu pazuva, asi nokuti anodhura vazhinji vanoguma vaakupiswa nezuva vozoguma vaita matusu asingarapike.
Saka munhu anenge ari kumunda mazuva ese anotoda kana magaba mairi matatu kuitira kuti akwanise kuzora mishonga iyo inomudzivirira kuti asaite skin cancer. Uye nenyaya yekuti zvoni vanhu havana mabasa iwayo, chikafu chaicho chinofanira kunge chiri basic kumunhu wese, tiri kuchishaya.
Muzvare Uzande vanoti vane usope vari kusarurwa zvakanyanya pangave pamabasa mudzimba uye vanoshungurudzwawo zvakanyanya.
Mahausi kukwanisa kutotengerwa zvinhu zvavari kutengesa kuti vawane kurarama nekuti munhu ari kumudiscriminate.
Mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe vaBruce Nyoni vakurudzira nhengo dzavo kuti dzigare dzakapfeka zvinhu zvinodzivirira kutsva nezuva sezvo mafuta esunscreen lotion ave kudhura.
Tatinoramba tichingokurudzira ndechekuti vanhu ane albinism sezvo kuti aiwa rambai muchipfekawo mahats enyu, mupfekewo zvinhu zvine maoko marefu nemhaka yekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Tatoda kuti tibatsire kurwisana nechirwere checancer kana kuti gomarara reganda, skin cancer pachirungu.
Vanyoni vakurudzira gurukota rezvemari vamutuli Ncube kuti varangarirewo vanorarama neusopi pabhajeti regore rinouya ravachaparura muna zvita. Vanoti vanoda kuti nyaya yemitero pamafuta avanoshandisa itarisiswe sezvo vamwe vavo vave kufane chirwere chegomarara repaganda. Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Tinotenda Michael Simemeza vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana-siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane usope kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva. Munyori mukuru weZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vaudza Studio 7 kuti hurumende ndiyo inofanira kuona kuti vanhu vane usope vawana mishonga yekuzora miviri yavo uye nemimwe mishonga yemamwe matenda avanosangana nawo. Dr. Matara vati rubatsiro ruzhinji runonyanya kuwanikwa kubva kumasangano akazvimirira, asi haasi kukwanisa kupedza dambudziko remishonga yakawanda inodiwa sachigaro vekomiti komiti yeparamende inoona nezveutano Dr. Ruth Labode vanoti zvipatara zvehurumende hazvina mishonga inodiwa nevanorarama neusope uye vaendera mberi vachiti Banga reReserve Bank of Zimbabwe rinofanira kukurudzirwa kuti ripewo makambani mari yekunze kuti vakwanise kutenga mishonga pe. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu kutsamhembe kweAfrica anorarama neusope. Mune dzimwe nyika dzemuAfrica dzakaita seMalawi neTanzania vanorarama neusope vanombourayiwa nevanhu vanofunga kuti nhengo dzemuviri wavo dzinovaparaki. Hakuna hako mondi idzi muZimbabwe kunyangwe vane usope vachisarurwa zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapimidzi.
Vanoronga makundano eZimbabwe Open Golf Tournament vari kukurudzira kuti mutambo uyu utambwe muzvikoro senzira yekuedza kupedza matambudziko ekushayikwa kwevatambi vemuno vane chipo mumutambo uyu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vanoronga makundano aya vari kushushikana nekutatarika kuri kuita vatambi vemuno avo vasati vatora mukombe uyu kubvira muna 2000 apo wakatorwa naMark McNulty. Gore rino mutambi wemuno aive pachinhano chiri nani ndeRyan Cairns uyo aive pachinzvimbo chegumi makundano akatorwa mukombe naAlbert Venter weSouth Africa. Mamiriro ari kuita zvinhu ave kutoita kunge makundano aya ndeekuSouth Africa sezvo kubvira muna 2000 imomo mukombe uyu nemari inoiswa nemakambani emuno zviri kungoenda kuSouth Africa. Asi chokwadi ndechekuti Zimbabwe iyo yaive nevatambi vatatu murongwa hwevatambi zana vanorura pasi rese APJA Tony Johnston, McNulty naNick Price yasarwa nemutambi mumwe chete chete Scott Vincent uyo ari kutamba zviri nani nevekune dzimwe nyika. Asi Vincent wacho ari kure kure pavatambi vanorura pasi rese sezvo ari pachinhano chezana nepfumbamwe 109 uyezve achitambira muAsian neJapanese tour. Munyori mukuru weZimbabwe Open vaMichael Mahachi vanoti gorofu inofanira kudzidziswa muzvikoro sezvinoitwa mimwe mitambo yakaita senhabvu nekumhanya izvo zvine mwaka wazvo gore negore kana Zimbabwe ichida kuita vatambi vane mukurumbira sezvaiveko kare.
Tinofanira kutora mutambo wegolf kuzvikoro zvedu nokuti kana tisina kutora mutambo uyu kuzvikoro tinozonetsekana kana vakura vasina kunge vagadzirwa zvakanaka. So ndinokochedza vakuru vanodzidzisa mitambo muzvikoro kuti vatore mutambo wegolf sekutorwa kwavanoita mitambo yenhabvu.
VaMahachi vanoti Zimbabwe ine nhandare dzegorofu dzakanaka dzakawanda dzinofanirwa kunge dzishandiswa nevechidiki asi izvi hazvisi kuitika. Vanoti munhandare idzi ndimo makabuda vatambi vakaita Surprise naMcNulty avo vakaita mukurumbira unotyisa pasi rese.
Tambo watakagadzirisa munhu akaita world number 1 Nick Price and tine courses.
Vanoti kunyange hazvo bazi revechidiki reZimbabwe Junior Golf Association riri kuita basa guru muzvikoro ndimo mune midzi yemitambo. Anotaura akamirira bazi redzidzo yepasi muhurumende vataungana ndoro vanoti mitambo yese inotenderwa muzvikoro asi ichiitwa chete nguva dzedzidzo yemabhuku dzapera. Mutungamiri weZimbabwe Junior Golf Association vaTemba Sibanda vanoti mutambo wegorofu watove kutambwa muzvikoro asi izvo chete zvine dzinhandare dzemutambo uyu seHeritage neSt John's. Vanoti chinangwa chavo ndechekuti gorofu itambwe muzvikoro zvose munyika sezvinoitwa nhabvu nekumhanya asi izvi hazvisi kukwanisika nemhaka yekuti zvikoro zvakawanda hazvina nhandare dzekutambira mutambo wegorofu. Pari zvino vaSibanda vanoti vakaumba makomiti munzvimbo dzakasiyana-siyana kuedza kuparidzira nezvemutambo uyu mune vechidiki kumativimana ese enyika. Makundano eZimbabwe Open anodzoka zvekare gore noya apo pane tarisiro kuti vatambi vemuZimbabwe vachaitawo zviri nani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba, mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soko isi